manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 13 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasurose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day.
Radio inopinda pese pese and masese radio mishina yacho kanaka radio vacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuvano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana
nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingampinyi zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura vechidiki vezanu PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva reWorld Radio Day nyanzvi dzichiti kunyangwe radio iri nzira yakakoshesesa pakufambisa mashoko, hurumende haisi kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vomuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova radio. Hongu mumadhorobheni inga maradio ingakundwa nokuti kuona vanhu vano ma TV, ma DSTV vane ma internet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yose radio handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau Dr. Wellington Kadzikwa vanobvumirana navarukuni vachiti radio yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Radio inopinda pese pese and masete radio mishina yacho kanaka radio vacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo mazuvano kune mafoni unongoteera radio yako pai pafoni pako saka radio yakakosha kuti inokumidza kuti mashoko asvike zvino vanhu vachitaura vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweradio, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutepfenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimboipaimenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani, kwakamhanyirwa ikoko vatapi venhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ingave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC vaLokutamborinyoka vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dziradivi rimwe. Vati chinodiwa inhepfenyuro dzinobudisa nhau nemashoko asina divira akarerekera.
Saka nhasi tikangoti i World ZANU-PF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tirikundwa nenyika dzakafanana namaLaos dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwane makore 40 taita independence taita kuzvitonga kuzere tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANU-PF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati njike ya Zimbabwe. Asa wana studio seyo natu tepenyura waru kwa Amerika. Panzipe kuti watepenyura waru mundo mZimbabwe. Kupa mwana wa Zimbabwe mukana wekuterera zvakasiyana siyana. Soto timzukisa tisi kuti mwana wa Zimbabwe anotepenyura waru kwa Amerika. Asa chita wana nyaeze mundo mZimbabwe.
Mukuru wa Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushaikwa kwe nepenyuro zine mwono wakasiyana ndiko kwa unza nepenyuro zagaita se Studio 7 izo vado ti zabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvino suisa kuti hurumende inoramba yakasunga masai sai nekuti inoona sekuti radio inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti radio inokwanisa kushandiswa kuti development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti radio inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize radio nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete kana itarwa nechinyanja itarwa neshona itarwa nendevele kungonzwa. Saka munhu wese neredio anokwanisa kubva.
Vamasuku vati nepenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enepenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa marezinisi kunepfenyuro dzematunhu.
Vangomirira kuti vaise kubhodhi ravo reapprove. Bhodhi rikango approve call out yacho nemanhenga acho zvatopera. Muchatoti mungatasa munyuzive muona here vaudo license total license. Saka hapasina drag zvokunzi zviya zviyaka. Isusu vamwe tinoita zvatinoreva, tinoreva zvatinoita.
Asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga. Munyika mune nhepfenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedzemakambani ehurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation nezimpapers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU-PF. Nyika dzakaita seZambia dzine nhepfenyuro dzinodarika 140 uye zhinji dzacho ndedzemumatunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya yekucherechedzwa kwezuva reWorld Radio Day munyika, vanhu nhasi vaungana paurongwa hwaitirwa muguta reGweru uko Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura dzaratidza kusafara nekunonoka kwehurumende kuvhura mukana wenhepfenyuro dzemanharaunda kana kuti community radio stations. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zuva iri racherechedzwa zvine mutsindo muguta reGweru uko kwaungana masangano anechekuita nekutepfenyurwa kwemashoko, vamiririri vehurumende, vatepfenyuri venhau pamwe nevanhuwo zvavo. Mutungamiri weZimbabwe Association of Community Radios, ZACRAS, amai Vivian Marara Zhangazha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende ine matanho airi kutora pakupa marezinesi enhepfenyuro dzematunhu, havazi kufara nemitemo inobata vanofanirwa kutungamira nhepfenyuro dzakadai pamwe nemari inodiwa kuti nhepfenyuro idzi dzipiwe marezinesi aya.
Tikatarisa mari dziri kudiwa kuti vanhu vakwanise kuapplya kuti vaone nhepfenyuro yemunharaunda imari dzakati kurei. Pari zvino vari kuti vanoda 8500 Zimbabwe dollars inokwana kuva iyo $500 kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Kana munhu azopiwa rezinesi anozotarisirwa zvekare kuti gore negore ange achibhadhara mari inokwana kusvika $17,000 Zimbabwe dollars inokwana kuva $1,000 kana taakutaura mari dzekune dzimwe nyika. Saka tikatarisa kuti nhepfenyuro dzemunharaunda kuti dzishande dzinopiwa mari kunyanya nevanhu vemunharaunda imomo, uye zvekare tikatarisa kuti isusu senyika zviri kuitika kuekonomi kwedu uye kuti vanhu vari kutotambudzika munharaunda kuti vaone mari dzekuti vararame.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva iri, sangano reMedia Institute of Southern Africa, MISA, raratidzawo kusafara nekudhonza makumbo kuri kuita hurumende panyaya yekuvhura masaisai kuitira kuti nhepfenyuro dzakazvimirira dzikwanise kuwana marezinesi yekutepfenyura dzakasununguka. Asi munyore mubazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana varamba kuti hurumende iri kudhonza tsoka pakupa mukana kune vamwe vanoda kuita zvekutepfenyura vakati bazi ravo rangushishi kugadzirisa mitemo ine chekuita nekutepfenyura kuitira kuti iwirirane nebumbiro remitemo yenyika. Vamangwana vapokanawo nemaonero ekuti mari dzinodiwa pamarezinesi dzakawandisa.
Mafees haana kumbosiyana nemafees anga aripo. Only that anga aripo anga ari mune imwe currency. I am mune imwe currency. Uye ndakaona yaiko chigununa vanhu vakawanda. Yanga iri 306,000 yekuma TV. Yekuma TV andizvo. Yanga iripo before taitai. Yanga iri 19,000 US. Chita isho muzvachomoni. Kuti yaitova pe yanga yakawandisa. Dani ripo yezvinezvi. Saka tikuti hapana chatakamboita. Zvatakamboita ndezvongoti takapindura mari yacho kushandisa. Tobva tangoisa interbank yanga iripo pamusumo wekati aiwa katishandisai naiyoyo. Hatina kuwedzera, hatina kututsira, hatina kudii. Saka iyo asi mari dzakawandisa.
Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi vati hurumende inoziva kukosha kwakaita nhepfenyuro pakubatsira kuunza budiriro pamwe nekubatana munyika. Vatiwo bazi ravo riri kukoshesa kuveko kwedzimwe nhepfenyuro kunyanya dzekumatunhu.
Let's not forget our ubuntu, unhu hwedu zvakakosha. Let not diversity mean the erosion of that which defines us as a people.
Mumwe mudzidzisi paMidland State University vaPeter Mugari vatsinhirawo kukosha kwakaita dzinhepfenyuro vachiti zvinotepfenyurwa zvinokwanisa kusvika kune vanhu vakawanda kupfuura dzimwe nzira dzose dzenhau. Vamugari vati vanotambira nemufaro mashoko aamai Mutsvangwa ekuti bazi ravo richapa marezinesi enhepfenyuro kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvepamusoro vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kuti vadzidzi vave neruzivo rwakakwana munyaya dzekutepfenyura. Zuva reWorld Radio Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa13 kukadzi gore rega rega pasi pesangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Dingindira regore rino rinoti Radio Diversity and Development. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Boka reve chidiki Rezano PF rinoti harinei neurongwa hwevaimbo vatungamiri weboka iri vaGodfrey Tsenengamu navaLouis Matutu rwekurwisana neuori. VaMatutu navaTsenengamu vakamiswa basa nekomiti yepamusoro yebato ravo zvichitevera kudoma kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavari kupomera mhosva yekuita zveuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatore venhau pamuzinda webato ravo nhasi vakafanira bata chigaro chemutevedzeri wemunyori muzanu PF Youth League vatendai chirau vati kunyange bato ravo risiri kufara neuori huri kuitwa nevamwe vanhu munyika havasi kuzotsigira urongwa hwavatsenengamu navaMatutu avo vari kuronga gungano revechidiki kubva kumapato akasiyana siyana rakatarisirwa kuzeya nyaya dzeuori hunonzi huri munyika pamwe neremangwana revechidiki muZimbabwe. Vachirau vati kunyange hazvo vachitevera gwara rakatarwa nemutungamiriri wenyika Emerson Mnangagwa rekurwisa uori munyika ivo sevechidiki veZanu PF havasi kuzoenda kugungano ravatsenengamu iri iro riri kutungamirwa neboka ravari kudaidza kuti Zimbabwe First Agenda vachiti vatsenengamu navaMatutu havasi kutevedzera gwara remusangano wavo.
Isusu seZanu PF Youth League tine zvatinotevera, tine wonga watinotevera, tine direction yatinoteerera. Isusu hatipo pachinhu chavari kugadzira isu, isu togadzira zvedu seZanu PF. Tikunyanya kusimbirana panyaya yekuti vana vechidiki vaona zvekuita, vana vechidiki vaona minda, vana vechidiki vaonawo zvekuti vaona maskills ekuti vaite.
Zvichakadai mutauri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havanei negungano ravatsenengamu iri vachiti havana kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori munyika.
Zvigoni kuti nyuchi dzibatane nenhunzi kugadzira uchi. Mashoko avatsenengamu vanhu avari kudana vachikokera vechidiki kuti huyai tirwise uori. Isu tinoona riri dambe nekuti vatsenengamo vari kutaridza pachena kuti zvavari kutaura ndezvemugotsi matsuru.
Chiziviso chegungano reZimbabwe First Agenda ichi chinoti vatungamiri vemapoka evechidiki mumapato akasiyana siyana vakatarisirwa kutora mashoko pachiitiko ichi, icho chakatarisirwa kuitirwa paRobert Mugabe Square iyo inozivikanwa nevamwe ichinzi Freedom Square. Vatsenengamo vaudza Studio 7 kuti vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nekuti ZANU PF neMDC vauya here kana kuti kwete, vachiti vamwe vari mune zvematongerwo enyika ndo vari kutadzisa kuti uori hupere munyika sezvo vachiti vari kupindira munyaya dzekurwisana neuori. Munyora anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF Youth League Muzvare Yeukai Simba neGavi vati komiti yepamusoro yeboka ravo nhasi yabvumirana kuti vechidiki vapinde munyaya dzekucherwa kwezvicherwa pamwe nekurima, uye vati sebato vabuda nechisungo chekuti vachatanga kutsvaga rutsigiro pamwe nekuti vanhu vanyorese kuvhota musarudzo dzemuna 2023.
Uye zvekare taura nyaya yekuti kuri kuitwa census, kuri kuitwa voter mobilization nemabato ehurumende akanangana neizvozvo. Saka takurukura isu kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vachakurudzira kuti vaende kunorejista kunovhota.
Vatiwo sevechidiki vachawanikwa mumisangano ichange ichiitwa kune dzimwe nyika senzira yekubatsira vamunangagwa pachirongwa chavo chekuti Zimbabwe idyidzane nedzimwe nyika. Vamunangagwa nevamwe vavo vari muZANU PF vakatemerwa zvirango nenyika dzekumavirira zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira Malawi vafora zvakare vachienda kumahofisi yekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi, vachida kuti makomishina ose asiye basa nekukundikana kwavo kuita basa nemazvo musarudzo dzachivabvo 2019. Vaimbo vemeya weNew York vaMike Bloomberg vari kusimuka mukurwira kuti ndiani achamirira bato reDemocratic Party. Izvi zvaita kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party vawane mukana wekutanga kuvatakata pamwe nekuvashoropodza. Komisheni inoona nezveutano muChina yakazivisa svondo rapera kuti zvizvarwa zvechina zvinosvika chidimbu chemiriyoni zvakatombogumana nevanhu vakaongororwa kuti vane coronavirus iyo yakatanga muguta repakati penyika iyi reWuhan. Mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU PF vaPatrick Chinamasa ekuti kufumura mazita evemabhizimusi vemunyika vakabudirira vanenge vachinzi vari kuita zveuori kunokanganisa kukura kweupfumi hwenyika akonzera mutauro munyika, vamwe vachiti anoita sekuti bato reZANU PF riri kuchengetedza vari kuita zveuori. Asi vamwe ndivo vanoti mashoko avaChinamasa ari kukurudzira vanenge vaine umbo hwekuti paitwa uori vamhangare kumapurisa, kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuNational Prosecution Authority, kwete kumhanyira kuita misangano nevatori venhau pasina umbowo. VaChinamasa vakaudza bepa nhau reHerald kuti kufumura mazita evanenge vachipomerwa kuita zveuori kunoita kuti vemabhizimusi vanenge vafumurwa vatize munyika vachienda muupoteri izvo zvisingazobatsire kukura kweupfumi hwenyika. Vakati weupfumi hwenyika unofanirwa kukudzwa nevemabhizimusi vemunyika uye kuvafumura kunogona kuita kuti vekunze vatya kuzosima mari dzavo munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume pamwe nenhengo yeCentral Committee yeZANU PF vaJoseph Chuma. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemashoko akataurwa navachinamasa.
Zvokwadi vachinamasa kuda kukodzura kana kuti naivo vakubhadharwa nevanhu vanoba. Nekuti zvokwadi haungati vanhu vari kuripota vombafa ndovavoti kwainyararai nekuti mbafa dzinozotiza. Mbavha kangadziripotwe dzitize kana kuti dzibafwe dzisati dzatizwa. Ndoka mutemo wenyika. Ivo pavakatanga kupinda muhurumende vaiti vane listi yenaming and shaming. Vakati ivo vanhu vazhinji taita amnesty yekuti dzosai zvinhu. Mukasadzosa mari dzamakaba tichataura mazita. Zvose izvozvo zvakapira mudumbu. Hapana kana zita rakazotaurwa. Iko zvino vana vechidiki vaakutaura kuti kuri kubiwa ivo voti kwainyararai. Makambozivawo kupi izvozvo?
Vachuma munoti nenyaya iri mudariro iyi.
Mukoma wangu waMafume ndotaira kuti igweta rakatatodzidzira basa rake zvakanaka ende anoziva kuti zvinhu zvinobatwa sei zvinofamba sei. VaChinamasa pavataura nyaya yekuti hatine munhu anongohoromoka ichitaura mazita evanhu angachazo kuti isu tinoziya izvinhu vaMafume vanoziya kuti kana iwewo une chinhu chaunacho maingirana nenyaya dzekoraiidzi kune nzvimbo dzokuenda kuti unyatsozvitaura zvakanaka zvichibatwa zvichigadziswa munhu echibahwa achisungwa kana ane mhosva mumadare uko echivapiwa sendensi yake zvakanaka. Saka zvakataurwa navaChinamasa ndechekuti kana une munhu waunoziva kuti ari kuita chinhu chisiri right chiena kakuzaki chiena kakumapurisa chiena kakunational prosecuting authority neumbo wacho ndozvandachitaura nestatement yavaChinamasa dzedzi.
VaMafume munoti
zvokwadi handisati ndambohwa mashoko asina kana maturo ari kutaurwa nemurume uyu ari kuti ndozvazvichitaurwa navaChinamasa. Kuba kana tikambirwa senyika kutambura kuri kuita munyika hamusi kukuona here? Shara iri munyika hamusi kuiona. Kushayiwa raramo kuno munyika hamusi kumuona. Tofira musaga sehupfu, tofira mumwena sembeva. Isusu tiri kuti vanhu vari kuba ngavataurwe pajekerere. Iwewe kana usingadi unotaura kuti handisi kuba. Iko zvino sakunda iri kuramba kuinda kuparlamendi kwayakadamwa nevanhu veMDC kuti iuye kuzotaura nyaya yekuba. Iko zvino ivheni wadyajena weZANU PF ari kudaidza vamusara kuti vauye kuzoexplaina kuti 27 million yavakapuwa vachinzi vachatenga chikafu chenyika ino iri kupi vari kuramba kuuya. Kwamuri kuti tinoripota iko zvino attorney general chaiye mukuru mukuru wokusunga vanhu iye anofanirwa kunge iriri zimbwa rinobata vane corruption rakataura kuti aiwa tiri kutadza kubata corruption nekuti kumapurisa kune vari corrupt, kumakosi kune vari corrupt, kumaloya kune vari corrupt, kumapepa kune vari corrupt, kuzanu kune vari corrupt, kune huori kwese uko.
VaChuma muri kutaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuenda kunopira kuna Nazaki nekumapurisa. Vana vakanga vataura kuti baba ninge ati zvakati, hazvisi basa rababa here rekuti muchienda imi kumberi kana kumapurisa kana kuzaki kwacho?
Kana tine uombo hwazvo VaMafume is a lawyer, he knows that kana kusina evidence you cannot prosecute chero uchida usingati even uchizeva for sure kuti munhu uyu akaurayiwa kana kuti akaba uyu but kana usina umbo hwake tete munhu uyu anobuda pacourt-free kwoita kunge takuita catch and release but yet is because tinomhanyira kuenda uko tisina evidence yacho saka tovabata sei. Then apa takutanga kushungurudzana manje and ndozvandataura kuti kune hatred ka kungomengana chete kungoona munhu yaoti abudirira sei. Isusu vanhu vatema tine syndrome iyoyo akabudira vanze zvikwambo izvi akazwana sei izvozvi titi anona tine majerasi naturali so tikuti let's avoid such things because munhu kana ane mari yake echitrend yake mukamudaro anogumisira abuda outside the country like what Clive Mashua did. Clive Mashua asegara mino ari kugara kuna America South Africa uko
because he was hounded out by some jealous people. We are going to believe with Mumtema, another Mum Zimbabwe, another one with a company, you know, going to Kura Kuru Econet Limited. Those are not talking about 7 minutes. She said, take it, it's a summer, that woman can animate. I know, never had a report, I know, the country would have been made a business. Right now, Sky Masuo is investing in other countries. That money that he could have invested.
Vanga vari nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kumunyorano nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Murairidzi mutsva wechikwata cheMawarriors Zidravo Lugorusic ave muZimbabwe kuti atange basa rake remakore maviri. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Murairidzi uyu aratidzwa kuvateveri vemutambo wenhabvu nhasi masikati mushure mekusvika muZimbabwe nezuro kuzotanga basa iro akapiwa masvondo maviri apfuura. Lugorusic achange ari pabasa iri kwemakore maviri ayo achange achiongororwa pese panotamba chikwata chake kuona kuti anokodzera here kuti arambe achirairidza maHoria. Asi Lugorusic haana kuvimbisa huchi nemukaka achiti iye veruzhinji vasamuone semutumwa waMwari asi kuti achaita basa rake nepese paanogona. Ini handisi mutumwa waMwari auya kuzoshandura nhabvu yemuZimbabwe nekuita mashiripiti, asi tese tikabatana zvinhu zvinofamba. Murairidzi uyu anoti chikwata chake hachisi kuzoonekwa nekutaura kwepamuromo chete asi nematambiro acho munhandare. Mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vanoti Lugorusic anofanira kudarika zvakaitwa nevamwe varairidzi avo vakaendesa maWarriors kumafinari eNations Cup. Vakamambo vanoti kunyange hazvo achibva kunze kwenyika, Lugorusic akabhuma kutambiriswa mari yemuZimbabwe kunyange hazvo vasina kutaura kuti ari kuwana mari.
Tomutambirisa nemari inobvumirwa nemutemo wemuZimbabwe. But my figures acho is private between him and his.
Mnyori wezvemutambo wenhabvu Leopold Munende anoti kunyange hazvo nhoroondo yaLugorusic isina kusimba akakwanisa kuendesa maWarriors kwaAFCON veruzhinji vangafare.
Chitarisiro chedu ndechekuti akakwanisa kuunganidza maplayers vedu vana Kama vese vana Musona vana Kadeuro nana Kamba vativa kusimukira tokwanisawo kuti at least tizangokwanisa kuti takwanisa kuenda kuAFCON regular tichiramba tichingoenda torwisawo kuenda kuWorld Cup tingafara.
Kunze kweSudan, Lugorusic akarairidza chikwata cheGo Mahia neAFC Leopards kuKenya, Simba FC Tanzania, Asante Kotoko neAshanti Goldfields kuGhana. Asi ruzivo rwake muZimbabwe ruri kutanga kuongororwa mwedzi unouya apo maWarriors ari kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa23 na30 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zuva reWorld Radio Day pamwe nemabasa ari kuitwa nevanhukadzi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau nemashoko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zvine mutsindo zuva reWorld Radio Day. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyurwa kwenhau dzinotaura pamusoro pezvipingaidzo zviri kusanganwa nazvo munyika munyaya dzekutepfenyura. Vechidiki veZANU-PF vanoti havanei nezviri kurongwa nevamwe vavo vakambomiswa basa mubato iri vaLouis Matutu navaGodfrey Senengamo. tabatashuka kumagume chilongwa chedu cha nasi anokuunika ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Praxidus Jeremiah.